Nyaya iri pondee kuti comrade wande ndomungamunoziva zvaitika kuti vamwe vedu abiye vedu vakundikana kudare guru rehigh court before justice Dube. Ndingangoti muchirungu anoti ivo vanzi vaita throw in the towel, vasarenda vakati aya vatazvikoniwa. Ndokubva vakumbira kuti toda kubisa nyaya yedu kubva parol. Zvichireva kuti zvakangofanana nokuti vati taa kumbowithdrawa nyaya yedu kuti ibve pahigh court roll. Nokuti ndofunga kuda ndoona sokuti vanhu vaudzwawo mazano negweta ravo kuti apa hamuna nyaya, muri kungozvitambudza henyu. Saka vakoniwa, vasarenda.
Saka imimi
vawa.
Saka imimi munoda kuita sei nazvo?
Tinoti zvabuda pachena kakuti zvavadonha kudaro, zvavakoromoka kudaro, vachivondomoka kudaro, zvataridza izvo kuti vabvuma kuti vangade vasina kumboita zvavakaita izvozvo zvouniyaniya zvokuda kutiendesa kumatare edzimhosva, vachiziva kuti havana pokumira napo pamutemo.
Izvi ndizvo zvega here zvamuri kuendera kumatare edzimhosva?
Isusu ndisu MDCT chaiyo iri pamutemo, iri kutungamirirwa namuzvare Dr. Thokozani Kupe. Taakuda twedu, totanga nemari dzedu dzavakatora zvechitsotsi zvechikiribidi 1.8 million. Iyo yavakapiwa vachiita chikoronyera unhubu, tichiziva unhubu hwacho rwakahuita sei, vachishandisa mumwe angari director kuministry of finance wakatova akadzingwa basa. Saka taakuti zvino taakuda mari yedu isu, tatoziisa magweta edu achitungamirirwa na muzvinafundo lavumawo madhuku kuti vachitora matano pamutemo kuti mari yedu yotaakuida hatimiriri ipapo. Tichati maassets edu ose, kubva kumabuilding, dzimotikari, chii, taakuzvida sezvo ivo vane batiro ravo. Kana kuti hamina vanozviti MDC alliance here or whatever they call themselves, isu taakuti moita zvokumba kwenyu ikweyo, isu ndisu tiri pamutemo, taakuda zvedu.
Panguva yakabudiswa mari idzi, panga pano mutauro here wokuti mukuru kana kuti bato chairo chairo reMDCT nderipi?
Pasina mutauro. Vetreasury department vakanga vatoti isu mari idzi ticharamba takadzibata kusvika mapedzerana kumatare, kana kuti tichangoti tokamurana pakati, vamwe hafu yavo vamwe hafu yavo. Zvino vamwe veda vabiye veda vane kuita chikuruku chavajaira ndokushandisa chikuruku chiya unhubu huya, ndokushandisa uyo anga ari director kuiyo bazi rezvemari, minister of finance, ndiye akazobabudisira mari. Saka patova nechikuruku chakaitwa ipapo, ndo saka director uyo akadzingwa basa. Saka taakuti jamaka ndikachamuka, chitipai zvedu, give Caesar what belongs to Caesar. Zvitori pachena kuti nyaya yacho tineihwina. Tichava tina semombe kusvika tawana mari dzedu.
Director uyu akadzingwa basa ndiani, uye ndiyo nyaya yakadzingirwa here iyi?
Ndiyo nyaya yakadzingirwa. Ndingada hangu kutaura zvidoma zita rake pano pane penyuro yavanhu, asi iye kana akateerera unozviziva unyanya rwaakaita. Kana tazosvika kumatare, kana vada kukukwidza vakaita vutununu udofo hwokuda kukwidza nyaya yedu, ndo pachazobuda mazita adirector wacho, totomudana kuti auye ape umboo kumatare